amono kuti vanofara vanofara sei nekuti ruzhinji rwevana haruna kupasa. Ibini tikatarisa vakapasa vacho hatinganyanyofesera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bhunde dzekuona kana kuti dziriti examination hadzichina chiremera, vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokuparira kana chokupembedza pa28.9% apa.
Tingatarisawo kuti kuiyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasireti aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine makesi zvevana vaitowana kuma80% pasireti etikoongezwa na50%. Tikatarisa kuma1980s tichibva kuzika pasireti yakakwira chaizvo, ndokuzobererawo zvayo kubva kuma90s ichienda uko. Saka handisi kuti tingapepedza 28.9%. Isu tine nhoroondo inoratidza kuti vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvino nhaye ivazvo vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mwana awana maei mangani, mabhii mangani, kana kuti wapasa masabhujekiti mangani.